ingoritsika ya government yedu ya Zimbabwe. Ingoda kupomera. Pomera wano nekukundikana kwao. Vema gonyeti, tinofamba mukati menzira. Atina wano, atino takura. Because wano walipa lockdown. Wano wapu mwezi kufamba. Kana tichikiro sama border, tinofamba shakanaka.
No, ziripo mkumachonga. Akungo zuru wa mafuta ya nguruwe ya uzina kuchika. Isu, tinungwe tabasa redu, tichufamba, tichitezi na mtemu.
Imi pamuno pfuura nepamigano muno ongororwa here kana kuvhenekwa kuti mune chirwere ichi uye zvamune makatakura zvinotariswa here
munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinoteswa tinoteswa matemperature magonyeti hatibvumidzi kutakura vanhu haisi public transport saka tinoteerera mukutemo government kuti hatitakuri vanhu tinofamba nezvatinenge takatakura zvatinotakurawo zvinochekwawo mumaborder vachiona kuti mapepa zviri pamapepa ndizvo here.
Asika imi muri kunzi muri kuwedzera kupararira kwechirwere ichi nekuti muri kutakura vanhu zviri kunzi kwemutemo.
Chirwere kuparara hakusi kuti chiri kuparadzwa nemadriver ematrucks. Apo handitenderani napo kuti chirwere ichi chakabva kure. Chisati chasvika munyika yatiri mukati menyika yeZimbabwe ndinorangarira. Even vakuru vedu vaitaura zvavanoda vamwe vachitaura kuti vari kurangwa vachena. Asi chirwere zvino chasvika mukati menyika yeZimbabwe chiri kungopararira chiri kuparadzwa nawo nemagonyeti. Ipapo handitenderani napo mukoma.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe imiwo semunhu ari kufamba achipinda munyika dzakasiyana siyana pamusoro pechirwere ichi?
Ndingatoti munyika yedu isu tingatoshinga nemunamato bhozi kana takatarisa mukati menyika yedu zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma unoshaya munhu anokurapa kuchipatara. Hakuna madoctors, madoctors vari pastrike, madoctors vari kuchemerawo mari havana mari. Shwiro yangu vanhu tingoramba tichigeza hedu maoko edu tirambe tichisanitaiza maoko edu zvakare tiraya utsanana kuti chirwere ichi chisanyanye kupararira semapararira achiri kuita bhozi iye zvino manhamba edu ari kukwira nguva nenguva. Dai Mwari atibatsira taramba tichitedzera mutemo kusvikira pawanikwa mushonga unokwanisawo kuparadza chirwere ichi.